Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wakawanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezvotano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana 384, zvichitevera kufane zuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMatabeleland North, nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana 564 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vari vemuHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 15,829. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu 11,716. Mutauriri weZimparks vatina Shefarau vanoti mutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva wakawanikwa, asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonhera sezvo pakamanikidzika. Vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuHowMine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu. VaFarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavadikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose. Mumwe wemhuri yavadikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navaFarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino takakwanisa kuona kuti akadonhera nemuviri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti muviri wake nekuti paakadonhera pacho ndo pane muviri wakawanikwa, asi panhamba pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pari zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment na minista Mangaliso Ndlovu na permanent secretary vamunodo afa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunaichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita titore chitunaichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kuMatabeleland South inoitwa iwo haumai ndo imefungidzira ngairipo kuti vanga kwanisa kuti bazira nezvekushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi pachitsvaga ndarama saka ndo zvatakamirira kuita asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafos kwaakadonhera mushure mekunge maitika chitwo chinosuwisa zvikuru chakadai
vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha
hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yevictoria falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani iri rakadzika 10 iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pazvo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza ichi tinosuwisa chitu chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chiitiko chekuti anga asati chamboitika asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuvictoria falls asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei havasvike papi vaite sei asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosvisa chakadai asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti kuvictoria falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vanga vachichema inzvimbo yemafaro inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvine zvipingamupini zvakawana gore richitanga
ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike unge uchitorwa
veukama tiri kutaura navo masikati vanhu avasi tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira vanoona nezvekuchengetedza nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapreciata dambudziko ratiri kusangana naro panhu pandiri kutaura apa mukoma jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo rekwezera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya saka panhu panototsvedza panhu pasingasvikiki panhu pasati pambosvika and tinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanya nyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri asi idambudziko rinosuwisa kurasirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei
avo vange vari mutauriri wezim parks vatinashe farao vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 sangano remisa zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda mukuru wemisa zimbabwe vatavanhu mwoyo vaudza studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo vagolden maunganidze vanyora gwaro iri kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau
sachigaro wemisa zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Godwin Matanga Ruaro rwekuvakurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neveZimbabwe Media Commission kuita kuti pasave nekumbunyikidzwa kuvatapire nhau mukutanga kwaita kuvharwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa tape nhau mushure mekunge yavharwa yatinotiyo lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatape nhau emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatape nhau achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenhau hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatape nhau ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumatare edzimhosva ikandotaura nanamazvikokota mutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Dare redzimhosva rikamisa mapurisa kurova vatape nhau rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvekufambiswa kwemashoko rakabva rapachiga kana kuti chatinotiyo muchirumbi gazette rekuti vatapi venhau vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vambaunganidze vati mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwokuti mitengo yemaresinesi yekuti vashandi venhau vaite basa isati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurirane necommission, commission ivape gwaro rokuenda mberi kuti vatape nhau vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda. Nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutakwe nhau kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inoti kuna vamatanga
kurudzira kuti ivo vamatanga nevaya vanoshanda nhau vafambise basa nemazvo vachitaurira nhau neZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka mhenyu kuti uri ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavanhu mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi dare repamusoro redzimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shila Chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai Chisiri munhu vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mokuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520 emadhora ekuAmerica vakatongerwa mwedzi gumi mujeri. Tatadza kubata gweta raamai Chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOlbert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu vemari inotenga mai Shila Chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependents anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo wehutsinyi wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwema mwedzino kana 10 panye kuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yandaa kupiwa nehurumende $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye urwiswa pamberi pedare na vachichemerwa nemagurukota nerema gweta Zimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajistrate kuti wangawo usina kufanira kuti munhu asina mhosva yati ambopara munhu asina mhirizhonge yaakaita munhu akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirizhonga onzi agare mujeri kwe 10 months saka kudare reku high court rekumasvingo ichateerera nyaya iyi ichinzwa kuti majisitisiri munhu vangatenderwe here kuenda kumba vachimirira kuti vazoita appeal yavo inzwikwe yekuti kuconvictwa nekusendeswa kwavakaitwa zvibviswe
chii chamunotarisira kubva kudare redzimo zvanhasi
tikutarisira kuti dare pamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu vanove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina pfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vahuinatwe nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka isaya maugamende rurachas union of zimbabwe tcharamba takatarisira kuti matare edu acha epamusoro acharadza zvaiva redare riri pasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vangapanishirwe kuti sei vanzwa nzara vangapanishirwe kuti sei vawedzerwawo vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vapa vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararame upenyu huri dignified
avo vange vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio uko isi tinovara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gorera pfuura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy happy Doreni nevana vake Virimai nevana vake happy happy Christmas ndiri mutano zvishoma Ndirofara mufarise vamwe nemiwe vaikoko vana jonga muti mufarewo happy new year tapinda mugoredzwa ngaritibatsire nezvakanaka kwete kutigira sezva 2020
Kadiva namukoma tanonoka wande kuWashington DC asi tinofara chose tichiti nigore idzva iri happy new year happy new year machinja mese kwamuri koko ndokuti happy happy vana veMDC Alliance tokuti happy happy kwamuruko tichiti para 2023 patichabudii here vachatipa mukano here kunovhotera pati yedu chaiyo chaiyo yatinoda
mamuka sevatanonoka wandi tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda ngotaurawo nezve lockdown yekuZimbabwe vanhu vaurawa nenzara ako vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown ivo vachiguta isu tichifa nenzara zvoda kuti vanhu vahwisise problem dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara ndini simba ndiri pano paBotswana apo
asi kunyange zvodi monzo raagoni kuita president weZimbabwe hazvigoni kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero wekuita president haana paanogona kusimudza Zimbabwe semanyurira yaita ya kuiswa mumadhaka nesanupif kwaitwa saka munzo raangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngaatibetserewo nezvese zvaaruda kuita izvo kuti abve zvake atidi kana kunzwa nezvake uyu munzo munzo raangasimudze Zimbabwe haasimudze Zimbabwe zvachose nekuti hakuna kind ya president werudziro nae kuna president akanaka
mukasei pa studio 7 ndoda kutaura kuti chamudziko rachaita muZimbabwe ndire kuti nyika ichiri kutongwa nevanhu vachembereso vasina maideas pamusoro pezvo tarisai paexemple zake ivo vamunangagwa Mahadi, Chiwenga, Matema Danda, Chimotimba, Elisis and Liz. But very, very selfish. I don't go to my car for Chetequa, Chitagon. But in Jovani, Vakasungani, Campira Zakondo, Nika, Inaquari, and Magama, Darewaya, Sigatusia, Zigar, Gavasia, Zigaru, Vanava, Chitvacapto, Zizab. Political science, what pinching system, what shanty, as a Sakana, Nikayan debate, Panakuti, Panaka, Tango Shantanika 4 years ago. Then that's what you do, what we take, Hapana, Hapana, what you post tell you, man.
Zanga Zibi from Badzavanga, Terri, the Sine in Studio 7. Isu atina kwatakarere kera timirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Mure Zimbabwe. Tino koka kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki. Chirongwa Z Connection. Nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tiriku zeanya yekuti. Vanhu vagare mumba kana kuti lockdown. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kuchirongwa ichi. Chiriku batira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Mure Zimbabwe. Mzakanganu kuteerera chirongwa ichi. Na 8 PM Maneru ano. Muineni Mike Hove.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musineti yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo Kamala Harris vakange vari kuGeorgia vo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden havavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri ari kuuya.
Handifunga kuti zvinochinja anything because zviri kufamba negwara yazvo. Musi wechitatu nhengo dzeparamende kati Congress dzichasangana dzichaverenga mavhoti awachapiwa wakapedza kupera kwenyaya. Kune mamwe dzimwe nhengo dzati idzo dzichapikisa asi dzishoma ngekuti ukapikisa kuchava nekutaura kana kutaura kwapera kwoitwa kuvhota mavhoti acho haapopa angachinje gwara rezviri kuitika izvi hapana ba.
Nengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi?
Kutya vanotya chaizvo ndiye uyu WhatsApp ngekuti WhatsApp masapota aoka vanoita zvezvombo zvekuti saka ivo vanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba. Kwakungotaura kwekuti wangotya kuti tikasataura tinozosoropozwa naWhatsApp hapana chinhu chichachinja.
Mataura kuti ni kwarora budiswa neva na mzina bizimizi arina zarino chinja chicha vano chika vana mzina bizimizi chicha vano chika cha kunzala kuti vabude pachena vashitaura za vataura esu
ndio kunozi kuti resima nguanaka wanozo kwanza kuti ahona isu chaka supporta gwaro isi ngekuti hii zino wa kubuzwa kuti kubakata rarei pane mungo zozo isi zikuitwa isi kuta kuchinja mafote wano saka wana kuna kuzote resima nguana aiwa isi atina kunyarara ba chakataura asi abana za asa kwanza kuchinja ba ngekuti kitima cheku buruwa yochaenda
tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify ma electoral college va Trump va kuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muWashington DC vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navatrump
ndougaro wavo handisatozva kuti kanganyi vanhu vachi wachidemonstrata wongu wachauya wachiita ndiye zvaona kuita but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress ndopawachaverenga mavhoti ava vanenge vachisaudha vachiita mademonstrations vanenge vari kure saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo hapana chine chichachinja pa kuchinja zvinhu asi hapana pachinhu chichachinja ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvina nechokwadi yese hapana zvichachinjwa hapana chinhu chichaitwa kuti mamuve nemavhoti hapasisina chitema chedhemokrasi chakasimba chiri kufamba musi wa20 January wabiden ndo wachaitwa purezidendi mutsva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 Janet Kambo kanobva kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonhera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wawanikwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.